captain.
Natural.
What's after that?
You know.
Oh baby, please don't worry. Ndo kuda shamwari, ende pamberi pamwari. Kutopinda ni moyo shamwari, kutoplana zvemberi. Asi handina mari, chandinongozi handinokuda. Kana iwe wacho ingonida, rudo ndichakupa kana uchida. Zvandinoda inini kana zvaunoda. Kana pasina pana, usandione sendisina upana. Pana chinhu chinorwadza sekumanikidzira amana. Kana pasina pana, gara undilaina kuti zvakakwana. Saka pana, 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 zvakafanana. Usangonditi uchindinyaradza nenhema. Haikana kuti handisikana na. Usangonditi uchindinyaradza nenhema. Haikana kuti
chimbomira kundiitisa soba. Ende pazvinhu zvangu imboka. Kutoita kunge bhasikoro kundichovha. Usingandidei ngonditi it's over.
Kana pasina pana, usandione sendisina upana. Pana chinhu chinorwadza sekumanikidzira amana. Kana pasina pana, gara wandilaina kuti zvakakwana. Saka pana, pana, pana. Oh baby, please don't worry. Ndokuda shamwari, ende pamberi pamwari. Kutopinda ni moyo shamwari, kutoplana zvemberi. Asi handina mari, chandinongozi handinokuda. Kana iwe wacho ingondida, rudo ndichakupa kana uchida. Zvandinoda inini kana zvaunoda. Kana pasina pana, usandione sendisina upana. Pana chinhu chinorwadza sekumanikidzira amana. Kana pasina pana, gara wandilaina kuti zvakakwana. Saka pana, pana, pana.